tarudzo dzisoba dzakanaka zvikuru sofa. Vana vemDCT vari muprocess yekutarudza vanosavamirira pamakanzuro nepamimbo parliament nyika yose yeZimbabwe. However, takazviita in phases kuti tiyanze kuita basa rakanaka zvikuru. Takatangisa nematebereland provinces which is much south lower and much north wekasakaita zvakanakanaka. Kwakabuda maMP akatobuda kutatsurana muzingwani kuna Shiza North vakatobuda maMP akasarudzwa. Mubulawayo vakabuda maMP vakasarudzwa nevakaita conventors vakabuda. Kumark North maMP akabuda kuna Nankai South vakabuda maMP vakasarudzwa ndiona kuna Nabinga vakabuda neconventors. So zvakakumba zvakanakanaka. So maprimary edu ari kufamba pamwe chetewo emakanzuro nemamembers weparliament. So uko takatobva tikapinda Midlands South nezuro neMidlands North nomumash West where vanhu vakasarudza zvakare makanzuro avo namaMP avo. Tikapinda mumashoreland east nemumashoreland west tikasarudza zvakare mamembers weparliament edu namakanzuro avo. Tanga tine tsarudzo iyi muHarare muchitungwiza nomumanicaland ichiri kuenderera mberi. However, munoziva nzvimbo dzakafanana neHarare nachitungwiza ndo mahotspots ka ndo mune competition hombe nokuti vanhu vemutaundi vanopinda pamaprimary vakawanda zvikuru. Tiri kuona kunge kuna mawadza kutonda maaspiring candidates zvia 7 pamwe mamembe paparliament akatosarudzwawo tativana marudza wati acho asi kuti hatigoni kubudisa mazita awasati tapa maresorts awa kunational council yedu.
Ko tiri kunzwawo kuti kumwe kune vanhu vanga vachichema chema kuti pane vamwe vari kudangoiswa nevakuru ivo vasingadiwe sezvazoita kuti pakandirano makobvu nematete kunanabudiriro uku.
Uko kungangova kufungidzira nekutaura kwevanhu. Munoziva kana vanhu vanenge vari suspicious. Zvakaita zvekuti muHarare muna mamembe wepalamendi amwe akadiployiwa kundiitisa maprimary awo kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kune mamembe wepalamendi vanga vatori kuHange, mamembe wepalamendi vanga vatori kwaChireya, Gogo Chireya, vanga vari kuMuzarabani, vanga vari kunzvimbo dzakafanana naMutare. Inzvimbo dzakanzi nemusangano. Hatigoni kuita maprimary emamembe wepalamendi iwawo kana masitting MPs awo asipo. Regai vadzoke, kana vadzoka tozoita maprimary acho. Ndo chimiro chiripo mupati and nezuro takasheedza leadership nemastructures nemacandidates ese eHarare tikavaadresa tivaudza kuti haiwa tokupai rimbo yokuti kwese kunofanira kuita maprimary kunoitwa but konzidai maMPs asipo kuti cannot do those primaries vasipo. Zvinge zviri unfair nekuti vari on national duty vari kuita maprimary kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Pane imwe nyaya yanga ichinetsawo yaMuzvare Jesse Majome, zviri kufamba sei?
Muzvare Jesse Majome vakatora action yavakatora vasina kuita consult leadership. Ini kanditsvaka chairman vemusangano wedu weMDC chii ndakatozvinzwa nehama neshamwari kuti Jesse Majome abuda paFacebook vachitaura mashoko okuti vaakusiyana nesarudzo yedu yatichiita. Ikati vandavafonera ipapo foni yakarirako mazuva maviri ichingorira vasingakwanisi kuanza but however vakazoanza zvavo after 2 days. Ndikaita navo meeting ndikabvunzaswa nai mwana mai vangu zvakambofamba sei ichi chakaitika wakadii kuenda maishuza ako formally wakauya nawo kana kuofisi kwangu wakanditira takakurukura tikataura maishuza waereza acho aiwa somunhu anenge abatwa neshungu anogona kunge akamisa that issue. Vakazviita tisati tasvika kuconsensus. Consensus iyi iprocess yekuti vanhu vataurirane vachibatsirwa nemafacilitators. Tikavaengeja vakataura napurezidendi and tichavaengeja zvakare toda kuti tinzwisise tiite come back together because madam Majome mwana weMDCT and hatikuda kuti vange vachienda nenzira dzakadaro.